Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri chikunguru 23, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Musangano wanga wakanangana nevarairidzi vanorarama nehurema, saka vanhu vanga vachitira kungudza vamunangagwa kuti upenyu hwavari kurarama hwakavaomera. Vari kutadza kuti basa vavo vari kuti zvakanaka, nekuti vanoshanda vamwe ivo vagona kushanda mishonga yavanonidha. Vamwe vanoite usvope, vanoda mafuta ekuzora, zvinodhura.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa nhasi vasangana kumahofisi avo emunhu Mutapa nenhengo dzerimwe sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe. Vagari vemubulawayo voita maonero akasiyana panyaya zviri kuitika mukanzuro yeguta ravo, vamwe vachiti zviri kukonzerwa neuori, vamwe vachiti zviri kukonzerwa nerusarura rudzi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa nhasi vasangana kumahofisi avo emunhu Mutapa muHarare nenhengo dzerimwe sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ dzinorarama nehurema, vachinzwa nezvematambudziko ari kusangana nevarairidzi ava mukuita basa ravo. Munyori mukuru wePTUZ vaRaymond Majongwe vanoti vafadzwa zvikuru nekutambirwa vachipiwa nzeve nemutungamiri wenyika. VaMajongwe vanoti vaMunangagwa vavimbisa kutarisisa zvichemo izvi nekuona kuti zvichagadziriswa. Vanoti zvimwe zvezvinhu zvanzi navaMunangagwa vachagadzirisa nekukasika kuwanisa varayiridzi vasingaone makombiyuta ekushandisa panguva iyo zvimwe zvichemo zvavo zvinenge zvichigadziriswa. VaMajongwe vanoti panyaya yemihoro mutungamiri wenyika azivisa kuti zvinhu zvichakaomera nyika. VaMajongwe vaperekezwa kumusangano uyu nemunyori anoona nezvenhengo dzinorarama nehurema muPTUZ vaAbiot Moyo. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi remutauriri wavaMunangagwa vaGeorge Charamba kuti tinzwe mafambiro aita musangano uyu. Tabata vaMajongwe kuti tinzwe kuti zvii zvabuda mukusangana kwavaita nemutungamiri wenyika.
Musangano wanga wakanangana nevarairidzi vanorarama nehurema, vasingaoni, vanofamba nemawilchea, vanoshandisa midondoro, vanorarama upenyu hwakaomarara zvikuru nepamusana pekuti vanhu vane dzimwe nhengo dzemuviri dzavo dzisina kunyatsoita zvakanaka. Saka vanhu vanga vachitira kungudza vaMunangagwa kuti upenyu hwavari kurarama hwakavaomera. Vari kutadza kuti basa ravo vari zvakanaka, nekuti panoshanda vamwe ivo vagoni kushanda, panonanga vamwe kumaricho ivo vagoni kuenda kumaricho, mbari dzerenda vagoni kudzibhadhara, mishonga yavanonidha, vamwe vanoite usvope, vanoda mafuta ekuzora, zvinodhura. Saka vari kutadza kurarama upenyu hwakakwana. Saka vanga vakauya kwatiri vachiti dai PTUZ inova inovatungamirira yafacilitata musangano navaMunangagwa, zvinova ndo zvataita musangano iwoyo. Taita for 2 hours tacommunicata zvichemo zvavarairidzi vakadai kuna president. Pane zvatapiwa, pane zvatawana, nezvimwe zvinofanira kugadziriswa zvatitaongorora nekuingenza mamwe maministries.
Zvii zvamapiwa?
Chiripo ndeche kuti president vakonsidha kuti varairidzi vanoda malaptops vachavatsvagira. Hongu havagoni kupa vese ka1 asi vachavatsvagira. Poita dzimwe nyaya dzakaita dzekuti mascans vachakwanisa kuwana rubatsiro. Poitawo zvakare nyaya dzekuti vari kuda kuita zvekurima vanokwanisa kuwanawo access. Zvinhu zvakawanda zvatanga tichitaura nezvazvo, zvatiri kuona kuti dialogue iyoyo inogona kuvabatsira, nekuti vamwe vacho varairidza vane maaids avanavo. Zvichemo zvevanhu vavanoshanda navo kuti vakwanise kuita basa ndezvatakwanisa kuwanawo kuti zvikwanise kuongororwa nekugadziriswa, nekuti zvinhu zvavo zvanga zvatora makore zvisina kugadziriswa. Tasvitsa kuna purezidendi kuti sei tisingawani vatungamiri vezvikoro vanorarama neurema vakawanda ivo variko ende vakawanda kuti vanogona basa.
Ko, nyaya yemihoro maikurukurawo here napurezidendi?
Vataura vega vakati vari kudawo magrant zvinoita kukinya nekunamibhia kuti varayiridzi vanorarama neurema ngavakwanise kupuwa magrant. Saka zvinhu zvekuti vamunangagwa vacho vataura kuti vachazvinzvera, vachazviongorora and we hope kuti tichawana positive respite from this engagement.
Makanga makaisawo gwaro renyunyuto yenyu kune mutungamiri wenyika, inyaya yemabatawo here zvakare nhasi?
Nhasi tanga tichifokasa nenyaya yemateachers living with disability chete, nekuti anguva tikada kudziunidza dzese ka tinopedzisa tagadzira chiutsi tobva tatipfungaidza tobva tatadza kuona kwatiri kuenda. Zvichemo zvedu zvatasvisa zvanga zvakanangana nekurarama kwevarayiridzi vakadai. Vataura nyaya dzavowo dzekuti mihoro yavo haisi kukwana, vakati vachaongorora nyaya iyoyo asi vaburitsa pachena kuti pane machallenges ari munyika. Asi chikuru ndechekuti zvataurwa nevarayiridzi ava zvasvika ende vamunangagwa vacho vazvinzwa pachi zvavo.
Avanga vari munyori wesangano revarayiridzi reptuz varaymond Majongwe vachitaura vari parunare muHarare nestudio 7. Vagari vemuvulawayo vari kuita maonero akasiyana-siyana panyaya zviri kuitika mukanzuro yeguta revulawayo. Vamwe vachiti zviri kukonzerwa neuori, vamwe vachiti zviri kukonzerwa nerusarura rudzi. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Mutauro unotyisa wakasimudza musoro zvichitevera danho rakatorwa nemutevedzeri wameya weguta iri vatinashe Kamparami rekumisa basa munyori weguta vaChristopher Dube masvondo mashoma apfuura vachivapomera mhosva dzakati kuti. Izvo zvakapa kuti vamwe vatsigiri vavaDube vabude pachena vachishora vaKambarami, vamwe vachiti sezvo vaKambarami vari mushona vaifanirwa kubva mukanzuru yeguta, vachiti verudzi rwechindevele chete ndo vanofanirwa kupinda mukanzuru iyi. Izvo zvakaita kuti zvinhu zvishate, vanhu vakawanda vachisimudzira nyaya yerusarura rudzi, asi vamwe vachiti dambudziko reguta raikonzerwa nehori huri mukanzuru. Meya weguta vaSolomon Mguni vakazopindira vachimisa kumiswa basa kwavaDube, asi vakati nyaya iri kupomerwa vaDube inofanirwa kuferefetwa nemazvo. Mutungamiri wesangano reHabakuk Trust iro rinoshanda mukuvaka runyararo muvanhu vadhumisani ngomo vanoti vanobvumirana nemaonero ekuti nyaya yerusarura rudzi yakasimudzwa nemakakatano aya ine chekuita nekusagadziriswa zvizere kwenyaya yegukura hundi uyewo kusarira kumashure kunonzi kwakaita matunhu ematevereland.
I feel kuti nyaya work to look at my historical imbalances as well. Kune nyaya yekugraundi, kune nyaya yemarginalization. It's important kuti ti, you know, look at these issues deeper as well. If you feel kuti this is my issues are, it would be very difficult for us seven Bulawayo to move forward as a people. So in order to move forward, you need to look at the history and nema past injustices as well.
Mudzidzisi wezvekuvakwa kwerunyararo nebudiriro vaDonwell Dube vachitaura semuongorori yakazvimirira vanoti panoda kunyatsokuitwa tsvagurudzo yakakwana yekuti makakatano ari kuitika aya ari kunyatsokonzerwa nei, vachitiwo nhoroondo yekuve nezvichemo zvisingagadziriswi nehurumende zvinhu zvinogona kuve zvezvimwe zvikonzero.
Nyaya idzi dzinoda kunyatsogarirwa pasi dzonyatsoitwa inonzi conflict mapping. Tonyaso mepa kuona kuti ma dynamics ese ezvinhu zviri kuitika abuda. Inyaya here yekuti vanhu vave more conscious ne identity yavo kana kuti the identity issue iri kushandiswa kuda kugadzirisa ma issues akara aripo. Saka tinogona kuona kuti inogona kunge iri sign yekuti ma deep seated issues asvika pa point yekuti akuda kuti achinyatsotarisiswa po attention yakakodzera.
Munguva pfupi yapfuura boka remadzimai AMDC mudunhu reulawayo rakashora kwarakati kukurudzirwa kwekupesana kwevanhu pachishandiswa marudzi kuri kuitwa muguta iri. Mukuru weAffirmative Action Group muulawayo vaReginald Shoko vanoti sangano ravo rave nenguva richitaura nezveuori hwavanoti hwave nenguva huchiitika, asi vaShoko vanoti vanoshora zvikuru nyaya yekupatsanurwa kwemarudzi.
corruption ya bumbura and is real. Tofanga wakona to batana say tichi address because ino affect Bulawa yoset. Kerufa kwa kuziwa zujo kwa adutu Bulawa is a metropolitan province. You find everyone. You find Kalanga, Fenda, Shona, Tonga. Tua nikuwa na mbruwa. Saka kana tichi kusa corruption, gatsa kuse corruption, titaka tausa tofa kupine kupi. Kuzuzwe maruz. Azidika ni mnika kata sedu. Etunguanza kutangisa moto wa sungazo kwa nisi kupi kupeza.
Mufundisi uye vari mkuru wechikwata chinonzi Save Bulawayo campaign icho chakaita msangano nezuro waikurudzira kuti makanzura eBulawayo abviswe kugadzwe commission vaAngliston Swanda vanoti vakurudzira nyaya yerusarura rudzi
vanhu vane frustrations avo from the past panyadze kukuraundi and other issues zisina kugadziriswa saka ine ma platform akadai vanhu vanowanzo burisa zviri mukati mavo and it's normal but isusu nyaya yedu haine nezve marudzi tiri kudira nenyaya ye corruption outright corruption time when ama councilor no washona by origin bana alderman Hlalo bana alderman Makeup Rampofu and others. Atina kumbofira taita dambudziko rakadai. Dambudziko iri rauya izvinezvi because of corruption.
Mukuru weBulawayo Progressive Residents Association vaAmbrose Swindi vanotiwo zviri kuitika mukanzuro yeBulawayo hazvinei nerusarura rudzi asi kuti huri. VaSwindi vanoti zvakakosha kuti makanzuro asati asarudzwa vave vanhu vanozikanwa hunhu hwavo munzvimbo dzavanogara. VaSwindi vanotiwo zvakakosha kuti vagari vasarudze zvine uchenjeri makanzura avo kuitira kudzivirira huri kana kutadza kuita basa nemazvo.
Before we blame councillors, my residents anota kuti azive kuti vatota city father vanota kusarudza munhu anokozoro zvakanaka ane track record yakanaka. As we speak now, kune ma councillors apo who have never been leaders in any way in society. Havazivi kuma residents kana kuita chairman eberal society yaicho kana even kuita chairman wechikoro asusadzaitika.
Vanhu vane chitsama vakataura pamusangano wanezuro vakaratidza kusafara nekutadza kuita basa nemazvo kurikitwa mukanzuru iyi izvo vakati zviri kukonzerwa nehori. Mumwe mugari akangozvidoma nezvari kuti amai moyo vakati vanoda kuti pave necommission vachiti pave nenguva yakareba makanzuro eguta reBulawayo achinongedzwa munyaya dzehori. Vakambo vemutevedzeri wameya weBulawayo vaGift Banda vakambomiswa basa vachinenedzerwa hori asi vakazochenurwa nedare reHigh Court. Murwi wehondo yerusununguko pasi peboka reZipra valinganiso Nyati vanoti nyaya yehori haifanirwi kuve inopinza zverusarura rudzi mukati.
Ku instigator tribalism pakati pevanhu. Chandokumbira ndechekuti vanhu veZimbabwe ngavabatane. Ini now will take this issue kuenda kwangu kwandakaita kuhondo. Baba Nkoma vakatidzidzisa kuti vana vangu I'm not fighting the color of a person and sukurisa tribe yemunhu.
Vachinyora paTwitter mumwe wevatevedzeri veMDC vaWelshman Nqube vayambira vagari veBulawayo kuti vasaite pfungwa yekuda kuve necommission muguta. Vachiti izvo zvinogona kudzorera kumashure budiriro yeguta. Svondo rapera, hurumende yakatumira komisheni yevanhu vashanu kuti iite ongororo yezviri kuitika mukanzuro yeBulawayo. Komisheni iyi yakapedza basa rayo nezuro uye zvakabuda zvinotarisirwa kuturwa munguva pfupi inotevera. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Tichiri panyaya yeBulawayo, mutevedzeri wemunyori wezvimatunhu muMDC vaClifford Hlachiwayo vanoti havaone hurumende ichishandisa masimba ayo mukutora guta reBulawayo kuburikidza nekudzika komisheni inofambisa mabasa eguta iri. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya yekomisheni iyi. VaHlachiwayo vaudza Rachel Studio 7 kuti makanzuru anofanirwa kunge ari pasi pevanhu vakasarudzwa.
Chekutanga chatinofana kuziva semhuri yeZimbabwe ndechekuti hurumende haina mvumo yekuisa komisheni kukanzuru. Mutemo wedu wenyika unotaura pachena kuti makanzuru anotungamirirwa nevanhu vakasarudzwa nevanhu. Zvichireva izvo kuti makanzura kana makanzura ndio anofana kutungamirira makanzura. Saka zvatiri kuona zvekuti hurumende iri kuda kupindira munyaya dzezvematongerwo ematunhu zvinhu zvinokatyamadza zvikuru kana nyika yakatarisana nematambudziko yakatarisana nayo. zvatinotarisira tiona Zimbabwe nezvekuti kana nyika yakamira zvakaita seizvi, tinoona hurumende ichimira-mira kutarisa nyaya dzemagetsi. Vanhu izvezvi vanoona magetsi 2 hours, 3 hours usiku. Magetsi akuita zvekusvikira vanhu usiku sevaroi. Zviri zvinoshamisa kuti hurumende aisvikisa commission kuona kuti chii chiri kutambudza bazi rezvemagetsi.
Kuri vamwe vari kuti izvo zviri kuitika mukanzuro yebhuruwayo zvokuti mune nyonga-nyonga vanhu vachinetsana, zvinopawo mukana wekuti hurumende ipindire kuti izvo imimi muri kutadza kufambisa basa rekanzuro zvakanaka.
Kutori nenyonga-nyonga inotyisa munyika. Nyonga-nyonga inotyisa. Mari yenyika iri kubiwa, iri kudyiwa semushonga wamuzana. Mari yenyika iri kuenda, hapana accountability. Zvinhu zvese zviri kuenda, hakuna kana inonzi nyonga-nyonga inotorwa kuBulawayo. Zvinhu zvese takagadzirisa. Kutaura kwandiri kuita kuno kune zuro, kanzura yeBulawayo yakaita musangano wayo unonzi special council kudzeya nyaya iyoyo, vakabuda nezvisungo zvavakabuda nazvo. Zvatinoti isusu sevanhu veZimbabwe tinotenda zvikuru nekuti meya vedu vaSolomon Mguni nadeputy wavo vatinashe Kambarami vakwanisa kutungamirira kugadzirisa kusawirirana kwanga kwabuda kuripo. Asi zvatinokurudzira isusu ndezvekuti zvavanenge varonga ivo seguta ndo zvinofanira kunge zvichienda mberi, nekuti mutemo wenyika unotaura pachena kuti ivo ndo vane mvumo yekutungamira maguta avo.
Muchiri kuyeuka imi kuti munguva yehurumende yevaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakambomisawo zvakare makanzura MDC vakaisa makomishoni ekuti arane makanzuru. Hamuone zvakadaro zvichiitika here zvakare?
Isu takatina kutarisira izvi kuti zviitike, nekuti mukatarisa utungamiriri hwanga uripo panguva yacho kunyaya kubazi rezvi kutoka kumatunhu relocal government, vana vachombo nevana kasikuhere vanhu vanga vasina huruzivo rwakanaka rwokufambisa basa zvakanaka kunyaya iyizvi. Asi vajulai moyo kutanga kwavakaita basa neexperience yavanayo munyaya dzezvematongerwo ezvematunhu madiki zvinoratidza kuti vajulai moyo, vanga vasiri munhu kuti vangasvika pachidanho chakadaro. Kusvika pari zvino handifungi kuti vajulai moyo vangatora danho rakadaro, nekuti munhu agara munyaya dzelocal governance, munhu anoziva mitemo dzezvematongerwo ematunhu. Saka hatitarisiri kunge zvakadaro zvichinge zvichiitika.
Mutevedzero wemunyori wezvematunhu mubato reMDC vaClifford Hlachiwayo, vachitaura vari parunare muHarare naRachel weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Magetsi adzoka muVenezuela zvichitevera kuenda nezuro kwemagetsi aya matunhu mashano enyika iyi. Izvi zvaziviswa nehurumende. Kudzima kwemagetsi aya kwakatanga masikati nezuro, izvo zvakaita kuti motokari dzitadze kufamba, zvakapowo kuti vanhu vashandise zvitima. Vanhu vemunyika iyi vakashayawo mvura, uye zvakanga zvisiri nyore kuti vakwanise kutenga chikafu sezvo makadhi avo ekumabhanga akanga asingashande nepamusana pekushaya moto wemagetsi. VaBoris Johnson vadomwa nhasi semunhu akunda musarudzo yekutsiva mutungamiri wenyika iyi amai Theresa May avo vanga vachitungamira muBritain. VaJohnson vadomwa nebato ravo reConservative Party. Zvichitevera kudomwa kwavo, vaJohnson vari kutarisirwa kunogadzwa mangwana semutungamiri weBritain namambokadzi wenyika. VaJohnson avo vaimbove mutori wenhau uye vakamboita meya weguta reLondon, munhu agara achida kuva mutungamiri wenyika kwenguva yakareba. Vanhu vasiri kuzivikanwa kuti ndivanani vapisa nzvimbo iri kuitirwa urongwa hweEbola kumabvazuva kweDemocratic Republic of the Congo. Vanhu ava vanonzi vapinda muzvivakwa izvi ndokuba zvinhu uye vakasiya vaputsa midziyo yakawanda. Nyaya yekushomeka kwemagetsi uye kudhura nekushomeka kwemafuta ekufambisa dzimotokari inonzi yave kupa kuti mitengo yezvinhu iwedzerwe ukuwo vashandi vasiri kuwedzerwa mihoro yavo. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers Association vaDenford Mutashu vayambira vanhu kuti mitengo ichawedzerwa muzvitoro sezvo mafuta ekufambisa dzimotokari akawedzerwawo nezuro.
Kana takanangana nesekta iri kazhinji kazhinji, mutengo wemafuta kukwira kwawo kana kudzika kwawo, impact yawo kazhinji nekushandiswa kwanga kushikwa nekudiwa kunoitwa mafuta edzimotokari iburi pachikamu chiri between 4% and 10% as a cost to the business. Uye vazhinji ezvinezvi makambani varikugadzira zvinhu havachakwanisa kunge vachidhilivhara zvinhu kusitoro, vaakuti vezvitoro ngavauye vachitora voga. Saka izvozvo zvinozoita kuti cost inge ichikwira kune bhizinesi reretail kupfuura the general 4% to 10% yandataura, ichizokura kusvika kusvikamu is high as 30% to the general cost of doing business in the retail sector.
Vamutashi vanotiwo vamwe vana muzvina zvitoro vatoregedza kutengesa zvimwe zvinhu nenyaya yekushaya magetsi.
Mukatarisa mashopu ari kumarocation, mazhinji vachona havasi kutokwanisa kunge vachitengesa macold chain products nenyama nepoultry products. Nechikonzero chekuti mafiriji haakwanisi kunge achiranwa nemagenerator, uyewo zvimwe zvinoda kunge zvichigara panotonhorera zviri kunge vamwe havachatohodhi havachatounzi. Saka izvozvo ndangati ndo imwe zvinozoita kuti the general cost of business inge ichikwira.
Mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Industries vaHenry Ruzvidzo vanotiwo kushayikwa kwemagetsi kwave kuita kuti kuita bhizimisi kunetse.
Tiri kukomeresa zvikuru nekushayika kwemagetsi in that mafactory edu especially during daytime hatisi kukwanisa kuti tinge tichioperata semazvese, zvokutoti mafactory vava kutounza vashandi usiku kuti vakwanise kuita operate. Capacity utilization in the last few weeks yadzika zvikuru, zvokutoti pamwe tichaona tadzika below the 50% yanga ichimbotarisiwa kunge tiri kuoperata. Maindications zvavanenge ari kutadza kuti pamwe tichadzika down to as low as ma30% chaiko.
Mumwe muzvina bhizimisi vaGilbert Muponda vatendawo kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika.
Ipapa Blessing pakati womi nekuti nyaya iri kunetsa ndeyekuti magetsi anoshandiswa nemunhu wese ari muindastry. Saka kushayikwa kwavo kunotokonzera kuti munhu azopedzisira aakuita mamwe mabhinda uko akafanana kutsvaga generator, zvinoreva kuti izvo ane additional expenses. Kwoitawo fuel yacho chinhu chinopinda mualmost everything has to be transported. Saka ipapa panenge paita challenge yekuti vana muzvina bhizimisi vakatarisa nenguva yakati womei.
Vaenderera mberi vachiti mutemo unofanira kuwandudzwa kuitira kuti vemakambani vakwanise kupinza mafuta edzimotokari munyika.
Saka I think as energy policy yedu inofanira kugadziriswa from day one yonyatsostructure. Then pa fuel import vanhu ngavabvumirwe kuimporta fuel yavo vega. Munhu ane mari dzake dzatona kuma free fund, people should be allowed to import their own fuel. Zvokuti izera and all this yatingangoti zvedu monopoly kana cartel iri kuranda fuel energy this time yatadza. Because pane element yeprofit sharing yekuti fuel ikapinda haisi kutengeswa market yese, inombovharwa mamheri ozopana anoenda mublack market. Saka vanhu vane mari dzavo kunze ngavabvumidze kuti munhu wese you are allowed to import fuel, munhu asiimportire fuel wega until the situation normalizes. There's no need yekuti vanhu vanopiwa cartel kupiwa malicense and they fail to deliver pamarket, hazvibatsire. Is the country we're going backwards. Saka ipapo panofanira kugadziriswa kuti munhu wese ane capacity yekugenerate power ngaabvumidzwe, because solar is affordable right now. At least wakaita policy which is the government has to be applauded for, yekuti there's no duty now on solar equipment.
Kunyange hazvo zvinhu zvakaoma kudai, munyori mukuru wezctu vaJafet Moyo vanoti vashandi havasi kuwedzerwa mari vachipa semuenzaniso vashandi vehurumende.
400 RTGS haisi mari inokwana tingatarisa tinoita poverty datum line iyo zvino tinoona kuti $400 iri kusara iri pasi pasi chaizvo. Haisi kukwana mari iri kutarisira kuti munhu ane mhuri inosvika six anokwanisa kurarama kwemwedzi mumwe chete. Saka haisirizvo zvatiri kutarisira kuti vanhu vehurumende vapiwe 400. Ende imari iri kuuya kamwe chete, hapana garanti kuti inenge iripo pane mwedzi unotevera.
Kukwira zvakanyanya kwemitengo yezvinhu kuri kupawo kuti inflation irambe ichiita chamuramba mhuru, uye Zimstats yakazivisa mwedzi wapera kuti inflation yainge yasvika pazvikamu zana nemakumi manomwe nemashanu kubva muzana mwedzi wapera. Kunyange hazvo hurumende yainge yati inflation inofanira kuti inge yasvika pazvikamu zviri pasi pegumi mukupera kwegore. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Kwazwai, mure Zimbabwe, ini ndini Mike Hove. Dino koka pinde mchurongwa chedu, cheve chidiki che The Connection na 8 Maneru. Apo, tinenge chitaura newe chitivara mchurongwa chidela Washington Fellowship, chino koke rwane urumende ye Amerika. Kana mchida upinda mchurongwa ichi, icho chatino kupakura inechipiri choga choga. Shandisai wapo zinoti +1 202 465 0318. Aiwa, mure Zimbabwe, gatisanga na ipa churongwa The Connection na 8 p.m. Bye-bye.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 9885 shortwave, uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001 202 465 0318. Namba idzi zvakare 001 202 465 0318. Tinotepfenyura chirongwa che Let's Talk ngatikurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika na 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzira yamane shamwari kuti dzitifarire.
Yashika nguye kuti timbonzwa zviri kuitika pa social media.
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri china nechishanu. Nhasi tanga tiri kutarisa kutamba kwanga kuri kuita chikwata chebhora remaoko chenetball chema James, icho chawanikwa chichidzokera kumushure mekunge chapedza makwikwi ku Netball World Cup yanga ichitirwa ku Liverpool.
Safara kuita number 8 pamatinza ratamba nawo sefest team yedu World Cup. Team yenge iri chakumatinza tatamba nayo in New Zealand. Saka yako feel out kaita mbwa kugora. But tukufara kuti ana Northern Ireland, ana Jamaica, Malawi, ane kuti time nenge iri moto moto chaiyo. Hapana zvandiruzira, handisana mbozvinzwa kuti kune vanhu vari kutengwa tengwa hino kana vachazotengwa vari maybe varipo.
Okay, kuZimbabwe unotambira timu?
Correctional Queens.
Iruharare?
Prison.
Okay.
No, ndogara correctional, nokuti ndokubasa kwangwa neprison officer.
Ndida ndioni achinziwa from Cape Town, South Africa.
Ah, mukoma mabva matonyorwa imi ndimanzi top fan, tinokutendai.
tinotenda zvikuru Marvelous ini ndini Jonga Kandemiri ndichikuonekai ndikusiyai maoko a Christopher Gande.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.